Vashara nevatori venaopa State House nezuro Maneru mushure memusangano wavakaita nemutungamiriri weEquatorial Guinea vaTeodoro Obiang Nguema Mbasogo, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati hapana zvitsva zvavakazeya navaMbasogo munhaurirano dzavakaita kunze kwekungosimbaradza ukama hwagara huripo pakati peZimbabwe neEquatorial Guinea vasati vatora matomu kubva kune vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Ndozvandataura kuti tagara tichingowirirana, ticharamba tichingowirirana, tichasumudzira kuwirirana.
VaMbasogo vakaudzawo vatori venhau kuti kudyidzana pakati peZimbabwe nehurumende yavo kucharamba kuchienderera mberi zvisinei nekuti Zimbabwe yave nemutungamiri mutsva. VaMbasogo avo vaitaura vachiturikirwa vakati hurumende yavo iri kutsigira zvirongwa zviri kuitwa navamunangagwa zvakanangana nebodiriro yenyika. Zvichakadai, VaMbasogo vakatarisirwa kuita musangano navamugabe avo vavaidyidzana navo zvikuru vasati vatorerwa masimba eutongi navamunangagwa zvakakonzera kuti pasave nekuwirirana pakati pavamugabe navamunangagwa. Musangano uyu wakatarisirwa kuitirwa kumba kwavamugabe kuBlue Roof kuBorodhoro mangwanani ano. Zvichakadai, vane ruzivo nezviri kuitika mukushanya kwemutungamiri weEquatorial Guinea vanoti VaMbasogo vatumwa nemashoko kuna vamugabe abva kuna vamunangagwa ane chekuita nekuti vamugabe navamunangagwa vayanane pakubvutirana kwavakaita masimba. Asi imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vamaoven mukudu avo vanoshanda vakazvimirira vanoti havaone vaMbasogo vachikwanisa kuita mutongi gava pakati pevaviri ava. Vamugabe navaMbasogo vane ushamwari hunobvira kure uye vaMbasogo vakambobatsirwa navamugabe masoja emuno paakabata ndege yaiva nevanhu vainge vakatakura zvombo zvekunopidigurisa hurumende yavanguyema kumalavo.
Nemamiriro akaita nyika izvizvi ndoona sekunge zvicharamba kubudirira nekuti vamunangagwa varoda kunge vachiita vari kuti re-engagement yekutaurirana neve kunze kwenyika vatingati vari kuwest avo vakaita sana Britain nana America vasingadyidzani zvachose navaMbasogo. Saka ndinoona sekuti zvichange zvichienderana nekuti vaMbasogo vacho vanenge vachida kuti kutaurirana kwavamunangagwa navamugabe kunge kuri kwenyaya dzipi. Asi kana kuri kwenyaya dzekuti vadzokere kune zvavanga vachingoita mazuva aitonga vamugabe ndoona sekunge zvicharamba nekuti vamunangagwa vanenge vachidawo kuratidza kunge vari kushandura zvinhu kunyange zvinhu zviri kushanduka asi vanenge vachida kupa vekunze ruwara rwekuti vanenge vari kushandura zvinhu. VaMbasogo futi ndoona sekuti pamwe munhu anga ainoo mainterest ake ebhizinesi muno saka pamwe ndo zvavanenge vachida kunge vachiedza kuyananisa kuti zvavo zvirambe zvakanaka asi panewo mainterest akawanda edzimwe nyika nemainteresto enyika saka ndoona sekuti zvinogona kunetsa kutaurirana kwacho.
Izvi zvatsinhirwawo neimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani Ntungagwa.
VaMbasogo handione vari ivo munhu angave nechekuita nenyaya chekutanga. Vamugaba havasiri yatinoti head of state. Uye chechipiri, gakava raamugabe navamunangagwa kuona kwangu igakava rinogona kukwaniswa kana nana Father Mukonori semuenzaniso atingati maintenal mediators. Tikada kutarisawo muregion yatinayo muno muSouthern Africa tine vepadhuzewo vanokwanisa kuita basa iroro tomboti pange pachida watinoti mediator. Tina Golden President, tine vakuru vakuru veSouth African government. Haangauye zvake Ramaphosa ari iye asi kunowanzove nemumwe angamumiririra saka handingaone zvichienda kwese ikoko. Uyezve inini kuona kwangu vamugabe kana vaine gakava namunangagwa harisi gakava ringachanyanyoita kuti nyika isamhanye pari zvino nokuti vamunangagwa varingomirawo nezano maelections ari kuuya. Vamwe vari kuti gakava iro rinogona kuita kuti pasplit kwevhoti New Patriotic Front zvakadaro zvakawanda wanda asi handi gakava kuona kwangu inini ringade kuti ribatwe nomumwe munhu wechitatu pakutaura pano. Ende uyezve inini amugabe zvinhu zvavari kuchema nazvo zvizhinji Eva watingangoti wa citizen wa Zimbabwe kana vaine zvavanochema nekuona kwangu vanongonovota wose munhu wese kana vari kuchema nezvavo zvinhu zviri personal zvakaita sedzimari nema assets ungave zvakatorwa aringavewo zvakare basa ra president ari panguva ino kutarisa zvinhu zvakadaro aripo mapato ehurume ma structures e government anokwanisa kuzvitarisa zvinhu zvakadaro saka handione kuti gakava igakava ringatisvitse kwese ikoko
vapedza kusangana navamugabe vambasogo vakatarisirwa kusangana zvakare navamunangagwa vasati vaoneka kudzokera kunyika kwavo nhasi wakare kupinda munyika kwakaita vambasogo nezuro kwakananganawo nekusvitsa chidimbu chepakati pegore kubva pakagadzwa vamunangagwa semutungamiriri wenyika muna mbudzi gore rapera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.